Vachitaura pamusangano wavakokera nhasi muHarare, sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, vaPeter Mtasa, vati zvinhu zvaipisisa munyika munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi, nekudaro vanhu vanofanirwa kushandisa nzira dziri pamutemo kuratidzira kunyunyuta kwavo.
Tine nzira dzakawanda dzatisharatidzira nadzo, dzimwe dzenzira asi nzira dzose tichaita murunyararo sezvinorehwa nebumbiro remutemo. Nzira dzose dzatichashandisa ndidzo nzira dziri mubumbiro remutemo. Dzimwe ndedzekuratidzira dzekupoka vazhinji kuti tipinde mumigwagwa tichiratidzira. Dzimwe ndedzekuramwa mabasa tichipoka vazhinji kuti ngatimbogarei tiri mudhorobha tichiratidzira. Asi tichatanga tatenderera sezvatatanga, tiri kutenderera kumaorganization ese tichitsvaka kuti vanhu vanoda kuti nguva ndeipi uye nzira yatichatanga nayo ndeipi. Asi zvese zviri mumugwagwa zviri kugadzirirwa. Nguva pfupi pfupi inoteera tichange tichizivisa ruzhinji rweZimbabwe kuti zvatenderwana ndezvizvi, ngatiunganei musi wakati tiri kunzvimbo dzakati.
VaMutasa vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvibatane mukugadzirisa nyika. Vatiwo masangano akazvimirira ari kuchema chema nehurumende iri kuramba ichityora kodzero dzeveruzhinji. Vakurudzirawo hurumende kuti igadzirise matambudziko ari munyika.
Asi tichikurudzirawo hurumende kuti ngaibate vanhu zvakanaka, ngaigadzire ikonomi, ngaite kuti vanhu vave neugaro hwakanaka.
Mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anseli Mumagaya vataurawo pamusangano uyu, vatiwo semakereke vari kutsigira nyaya yekuti vanhu varatidzire zvinyunyuto zvavo, vachiti izvi zvinogadzirisa nyika. VaMagaya vapomera hurumende mhosva yekusashandisa mutemo zvejekerere.
Asi tiri kukurudzira makereke, tiri kukurudzira vazhinji ruzhinji rweZimbabwe kuti vasimuke vaite zvese zvinotaurwa nemutemo wenyika, zvinotaurwa neshoko raMwari, vapinde mumugwagwa vachiratidzira murunyararo, vawithdraw maservices kubva kumabusiness people vanosponsor violence, vagwadame nokuti isusu tinosuvira zvakanaka munyika yeZimbabwe.
VaFortune Kuhudzewe vanoshanda neZimbabwe Human Rights NGO Forum vatiwo nyaya dzekushungurudzwa kwevanorwira kodzero dzevanhu munyika dzatekeshera.
Nyaya yekushungurudzwa kwemahuman rights defenders yaiitika kwenguva yakareba chose. Chatakaona ndechenyaya yekuti mahuman rights defenders akatorambidzwa kushanda muZimbabwe, nekuti mvese pangosimudza human rights defender musoro, hurumende inouya ichituma mapurisa, masoja, dzimwe nguva nemaCIO kuti munhu iye atorwe, osakatiswa, orohwa kana osungwa. Izvozvo hazvisi kutifadza. Tine nyaya makesi dzakawanda akadaro atakarekodha kubva 2018 dzapinda new dispensation kusvika izvozvi, ende zviri kuiratidza kunge zvicharamba zvichienderera mberi.
Vakuhudzewe vatiwo vanoda kuti hurumende irase bhiri reprivate voluntary organization iro vanoti vakanangana nekumbunyikidza vemasangano akazvimiririra oga. Asi vachitaura nestudio 7 mazuva adarika, gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambiziyambi vakaramba kuti hurumende iri kushandisa matare nemapurisa kumbunyikidza vanopikisa, vachiti Zimbabwe nyika inotevera mutemo nekusunga vanenge vauchikora. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vakanyorawo mubepanhau reSunday Mail kuti hapana kudududza panyaya yekuvandudza mutemo nechekuita nemasangano akazvimiririra, vachiapomera mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana munyika. Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vaGibson Nyika Dzino vashora mashoko emasangano akazvimirira awa, vachiti kukurudzira mhirizhonga nebongozozo munyika.
Mashoko ekuda kukurudzira mhirizhonga nebongozozo munyika yeZimbabwe, nokuti tinoziva kuti vaya vanoda kuratidzira mutemo uri pachena unoti vazviite kana vachinge vazivisa mapurisa. Asi vakada kututsira chimoto nekuudza vanhu kuti vapinde munzira zvisina kutarwa pamutemo, zvinotaridza mamwe mapikitura zvakaitika kumashure kuti zvose zvaizopedzisira zvaane kupwanywa kana kuti kukanganiswa kwemudziyo. Saka zvinhu zvisina kunakira nyika zvaturwa nemasangano aya.
Asi vemasangano akazvimirira oga vanoti sezvo nyika yatarisana nesarudzo, hurumende yava kuda kuvambunyikidza senzira yekuti vasadzidzise vanhu nezvekodzero dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.